Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Friday, November the 30th, 2018. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we're talking about the deepening fuel shortages and the enduring economic collapse as we enter into the festive season. So join us.
Let's get the conversation going on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And don't forget, we are also live streaming right now. So go to our Facebook platforms. We are at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. You can join in the conversation right now. And we're also live streaming on our website, www.voashona, www.voandebele, as well as voazimbabwe.com. So join in the conversation.
Crippling fuel shortages have resurfaced across the country, where long and widening queues have become a common fixture at pumping stations as motorists and travelers brace for an increase in the price of both petrol and diesel tomorrow. The increase was announced by Finance Minister Mthuli Ncube during his budget presentation in Harare a few days ago.
And economic commentators are warning that the shortages and increases in gasoline prices will have a crippling effect on the economy already crippled by liquidity problems, joblessness, and lack of foreign direct investment. And the main question we are asking tonight is, what does this mean for your festive season plans? So please join in the conversation, Tunga.
Yebo, mavela sili chona njani zuluganda ba Zimbabwe omuhle ikutibana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungolwesi ihlanu sikhuluma ke ngodaba oluhluphayo elizweni, udaba lokusilela kwamafutha ezimota, iphetulo ledizili kuyasilela elizweni. Sikhuluma nje kugcwele indwendwe emagalajini eHarare koBulawayo, ngisho lakwamanye amadolobho. Lokhu kusiza ngesikhathi intengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhwela kusasa mhlaka 1 ngompalakazi, ngokutsho kukamphathi intambo wezemali uMthuli Ncube. Azakhwela ke amafutha ngemali ephakathi kwe-6 cents le-7 cents, kusiya ngokuthi yiphethulo kumbe yidizili. Ingcwethi kwezenotho ziyakhalakhala zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo phose yonke ezitolo, okuza ukuba ludaba oluzanzimela abantu abaningi, njengoba kusiza nje sibhekane lekhefu lekhisimusi. Lalo udaba lokusilela kwamafutha ezimota luhlupha abantu abaningi, ngoba njengokutsho kwami sesingena phela kukhisimusi, lapho abantu abaningi abakhangelele ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo, emakhaya, abanye ngabaya emadolobheni. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ita mbobva ku Let's Talk ngatikurukurei tiri pano pa Live Talk nasi. Nasi tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemafuta, tichitarisa kuti veruzhinji pari zvino vakatarisana nezororo rekisimusi. Saka tiri kutarisa kuti zvichafamba sei, uyezve tiri kunzwa kuti mangwana panogona kuita ipo kukwira kwemutengo wemafuta. Asi tisataenderera mberi, Ntunga, tombotora munyarikani wedu wekutanga tine gurukota vajora mugumbo vari panhare pari zvino. Hatisi kuda kuti nhare dzavo dzizowanikwa idzo dzichidonha, saka regai tivatore titaure navo tinzwe kuti vari kuti chii. Munoziva zvekuita, muchingopinda ibvai mati panhamba dzenyu kuti tikufonerei, uye modzvanya pakanzi share tione takawanda. Hello, honorable minister.
Hello, makadi.
Tiripo, makadi yenyu.
Ndinosimba.
Ehe, mungati tsananguro here panyaya ye mafuta munyika zvakamira sei pari zvino?
Ndinotenda nhau yamafuta munyika munomu yaisvika pakuti yanetsa nepaviri, zvikurusa kune zvetinoshandisa dzimotikari. chokutanga regerai ndisanangure ndichiti ini basi randakatungamirira ini kaunti randotungamirira reministry of energy and power development chinangwa charo chamunoti mandate kaunti basa rayo ndere kutsvaga mafuta kuti auye munyika kana auya munyika agotengwa nemari yapanze saka zvatiri kuita isu zvekuti tiri kutaura namakambani epanze kwemunyika yeZimbabwe kunogadzirwa mafuta kana kuti kunocherwa mafuta vounza mafuta avo muno munyika yeZimbabwe tomapompa nepipe yatinoti pipeline inobva kubhaira ichiuya muHarare kunonzi kumabhuku nokumasasa kuna matengi makuru ikoko anogara fuel dzedu ineti petrol nediesel pamwechete namafuta ayo anoshandiswa nendege mafuta iwayo kuya kwanenge aita munyika anenge achitotorwa fanika mafuta ari kunyika yainocherwa kana kuti kwaanobva kwaanoitwa mind saka zvinenge zvavapo ndezvekuti nenyaya yokuti industry yedu kana kuti economy yenyika yedu haina kunge ichifamba zvakanaka Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo ino yakazoita chinhano chokuti yobatsira kuti zvirege kunetsa makambani namakambani anenge achitsenga mafuta ava munyika kuti vatsvage ivo yatinoti forex kana kuti mari yepanze nokuti industry yedu haisi kumira zvakanaka saka ivo ndo vanobva vatenga mafuta petrol nediesel neyatinoshandisa padzindege vobva vobva vapa kumakambani tina makambani ari muno munyika anonzi vana Total vana Puma vana Engine akawanda JP chichi akasiyana siyana akawanda petrol trade mazhinji iwayo makambani nokuwanda kwamaservice station avanopa fuel nokuti kambani imwe neimwe inenge yavana maservice station ainopa fuel tine about 615 service stations munyika muno meZimbabwe saka kana Puma ina makambani akawanda ainopa Total ina makambani ainopa Engine ainopa zuva inopa akawanda wanda vanopiwa neyatingati neratio yokuona kuti iwe unopa makambani akawanda zvakadai wopiwa mari yakati kuti utenge mafuta okuisa kumaservice station iwayo aone wakamirira saka makambani aya haazotsvaga imwe mari ane yokutenga anobva angotsvandisa mari yavanopiwa nereserve bank of Zimbabwe iyo vanenge vachitengesa mafuta avo iwaya nemari yamabhondi yatinoshandisa asi RBZ yozotenga nemaUS dollars kwainenge ichitenga ichigovera makambani iwaya saka ini saminister of energy and power development ndinotaura kuti mafuta atakataura namakambani anounza mafuta anonzi vana IPG inonzi independent petroleum group nainonzi vana Trafigura ayikunana Singapore namamwe akawanda wanda vana Glenco ndiwo anotora mafuta kubva nana Vitol ndiwo anotora mafuta kubva uko kuma Arab kwaanogadzirwa ouya muno munyika saka kumabhuku mafuta iwayo aripo saka chatiri kushaya isu savanhu vomuZimbabwe iforex mari yepanze yakakwana kuti tichitora mafuta iwayo anenge ari kumatenga ari kumabhuku nemasasa ndo mamiriro akaita zvino zvino iko zvino chimwe chanetsa ndechekuti pakashedzerwa kuti iko tava kuzowedzera mamwe masensi akati kuti pamatengero atinoita mafuta saka nokudaro zuva iroro rinopera mangwana zvokutaura kwamamboita imwe pabackground tokuyenyu saka vakawanda vanenge vofunga kuti dai vachitera mafuta iwayo pazuva ranhasi mangwana kusati kwasvika zvandingangotaurira vandezvokuti dai vakaona maprize andinotaura hapana change yakakura kune vanhu vokutenga mafuta atinoti dziconsumer at the end of the line nokuti vanga vachitenga mafuta avo iti $1.40, $1.41 kana kubvira mangwana pavanotenga petrol inenge iri pa$1.40 diesel inenge iri pa$1.35 saka hapana mutsauko mukuru asi sekuti panenge panzi pachava nechange vanhu vakawanda vanobva vatora vada kurara vatora mafuta vava nao
chimbomira iyenyu minister gate pindire ipapo kuti asika vamwe vari kutotaura kuti pari zvino vari kutoti vasvike ipapo vobva vangoudzwa kuti hapana mafuta zvachose haisi nyaya yekuti mutengo ushakwira mangwana uri kuita kuti vanhu vawanikwe vachimira ndiri
kuda kukutaurirai kuti pazvakatangisa kutaura vanhu vakawanda vakabva vachimhanya kunotora mafuta saka kwaari kudirwa anongonodirwa achiwana akagarirwa achitorwa saka achakwanisi kuva neyaungati bhafa pa service station imwe neimwe ukaona iko zvino motikari dzakazara pama service station dzakazara pama service station nekuti maservice station apiwa petrol vanayo vapiwa diesel vanaro kana panga pasina diesel nepetrol dai iko zvino motikari dzati dziri pama service station ukatenderera muHarare kana kupi motikari dziri pama service station nokuti vari kuda kuzadza matengi zvatanga tagara tisingaiti nguva yese
aha
ndozvamunofanira kuti munyatsoongorora ipapapo saka munhu wese munomu wava kuda kuzadza matengi rake kuti rigware rakazara saka paita dambudziko endi chechipiri mamwe makambani ari dzimwe motikari dzinobva panze kumabhodha edu uku dzava kuvuya dzichitora petro yedu dzine diesel dzichibuda nazo panze nokuti petro yedu nediesel yedu zvakachipa kana mukada kukompeya nepanze kuti vanotenga sei nokuti yedu tingati inosubsidiziwa kuchanisa vara rechirungu nehurumende saka yaka iri pasi pamutengo wayo saka ndo zvimwe zvatiri kuongorora zvamunofanira kuona izvozvo.
Thank you the honorable Gumbo and please do stay on the line. This is a live talk and tonight we are talking crippling fuel shortages that are being experienced across the country, Bedbridge, Harare, Bulawayo, everywhere, pretty much every town and city in Zimbabwe. And tonight we are having as our guest Energy Minister Joram Gumbo Osanda Kuluma. Uyakhuluma ke ukubana udubo oluhluphayo kakhulu ikusilela kwemali yakwamanye amazwe i-US dollar eyokuthi abathenga amafutha phandle bayisebenziseke ukuletha lawo mafutha. Lokhu kusiza ngesikhathi lapho intengo yamafutha ekhangelelwe khona ukukhwela kusasa. Ngisiye kungcwethi kweze noto umnumzana Masimba Kuchera. Ngiyakwamukela uhlelo Kuchera.
Ninjani baba Nkomo, makorokoto mavilasi wakadi hako.
Aiwa tiri wadi.
Tiri
wadi, thank you so much.
Siyabonga Kuchera. Kona ngapo Harare sibonile imifanekiso ama video imipikicha emadolobheni kuyanyakazela ilizwe lonke emagalajini ifuel iyashota ipetulo le diesel akutholakali. Ungathini ngokwenzakalayo lokhu Kuchera?
Ngikhuluma ngisenzele egedini, ngikhuluma ngisenzele ulezi mota indwendwe yangkhona idlula lasegedini lapho engihlala khona. So sicho ukuthi udubo le lolu olwefuelo lukhona sibili njalo luhlupha abantu abaningi. Abantu abaningi sebehlala isikhathi eside undwendwe lezi ezifuel bezama ukuthi badinge amafutha. Amafutha ayasilela. Kodwa ngilalele ubaba uGumbo, u-honorable Gumbo, uminister. Ngibona njengami engxenye okusihluphayo lapha eZimbabwe yindlela esiletha ngayo imbiko enjengale eyothi ifuel izakhwela. Ngoba ngibona ezikhathini eziningi kubanga ipanic nxa ngingasenzi ibiza leyothi abantu ubanga ipanic. Uzakhumbula mhla ka-1 October uminister ebuyisi 2% tax le monetary policy kwaba futhi nepanic. Last week kwaba nepanic. Bona njengani engxenye asiyithintsheni indlela esicommunicator ngayo indaba lezi ezokuthi ifuel izakhwela and so on, ukuthi singabi lepanic ngoba uminister nxa ngimlalele is explaining to us ukuthi indwendwe ezikhona khathesi zibangwa yipanic It's because I want to the panic clearing as what if you is a quailer and so on and so forth. And also there's also this idea of Avanto Avaseba Karatin, they also want to maximize in this confusion. So Singa communication as nigga Avanto Maka. Ungas met what Singa will panic which we then have a run on service stations. This is the second time in 2 months, and I think it now becomes something that we need to look at seriously.
Please do stay on the line, Mr. Aguchera. Coming back to you, Minister Gumbo, the main question that most Zimbabweans want answered as soon as yesterday is, when will the situation improve?
Okay, thank you very much. But first of all, let me thank Mr. Kuchera for a very, very, very clear message and an excellent explanation and understanding of our situation. I totally agree with him, and I can't say more about the way he understands and he has said his story. Let me put it this way. Our daily consumption of diesel is 4.1 million liters. Our daily consumption of petrol is 3.8 million liters. And those liters I'm talking about are being picked on daily basis from Mabuku and Masasa. And therefore, that should be enough to make wet the whole nation. But what is happening is that fuel, you can't find it anywhere. I don't know where it is going myself. I'm getting confused. Because, you know, before September, we were only using 2.5 million liters per day of diesel and 1.5 million liters of petrol per day. But as from October, after the situation that has been explained by Mr. Kuchera, the consumption rose to the new figures that I have given you. But still, with that fuel being picked by all the companies that pick fuel from Mabuku and Masasa, the country is dry. It goes dry. So, but now your question was about the future. I am coming into the country today because I had gone out to Maputo to go and negotiate to make sure that they do the pumping on a daily basis so that we can have enough fuel for our holiday and our farming season. I am leaving the country on Sunday to go to Kuwait to go and negotiate another facility to make sure that we've got enough fuel. In the country, as I'm speaking to you, and as I have already said again, at the depots in Mabuku and Masasa, please understand me, there is enough stocks for our, you know, for our consumption. But what is lacking, which the Minister of Finance and the Reserve Bank Governor are working on, is to make sure that there is enough forex allocated to our companies in order for them to buy the fuel from Mabuku and Masasa, which is in the country, which has been brought into the country by the traders who are the international companies that trade in oil. And therefore, we have negotiated that they bring the fuel into the country and is in the country. So from my side, I have done my job. I have done my duty. The fuel is in the country, and I continue to source it to the country. But what is lacking at the moment is forex to buy it. And also not to panic, because there is no reason to panic. There is enough stocks in the country, but what is not there is the forex element of it.
Thank you, the Honorable Gumbo. Liyamuzwa yakhuluma lapho baba Gumbo, uminister okhangelane lokutholakala kwamafutha ezimota. Uthi sikhuluma nje uvela kwele Mozambique, lapho abe bacela khona ukuthi baqhubeke besithengisela amafutha. Imali, imbadalo, iforex, uthi sizalungisa ngeSunday, ngeSonto. uti uzakuya ke kwele Kuwait ukuya khulumisana labo njalo ngodaba lwamafutha lolu. And he gave us some interesting statistics there about our daily consumption. Ngelanga idizile esisebenzisayo ngokutsho kukaba bugumbo yi 4.1 million liters. Edizile kuzothi ipetro yi 3.8 million liters. Ngokutsho kwakhe amafutha wonke lawo ayaphuma kuma depots ngelanga kodwa ukuthi ayaphi njengoba esilela ke elizweni uthi la kakwazi silabalaleli nebathereri
rekaiti mboenda kune vathereri vedu. Hello Mofu makadiko
ndikwedu makadiko
ai watinokutenda ikuti mambo mira makamirira kuti mupinde muchirongwa taura yenyu tipeyo muri kupi Mofu
ine ndinge mugara bani
taura itins Asinda ndiri kukumbirawo Mhofu kuti mudzime radio yenyu nokuti tiri kunzwa maungira. Mozo ndozoti vagumbo vadzoke mutaure navo tinzi. Ehe, taura itinzwi. Funza yenyu.
Ndinoda kunoona navagumbo avo kuti munyika Jamula mula kuti vanhu vanga vachitaura zvinhu zvinooneka kuvanhu. Vanga vachitaura nenhaya yokuti fuel stock munyika irimo. Asi pekutanga pavatanga kutaura chaiko. Vati fuel irimo pamabvumba masasa. Asi vanga vachitaura kuti ichi kana ichi nyacho kwamasasa vakati vaibhadhara haisati yayaroka saka kana isiri yavo huswa hunyati huri mudumbu huri pamuromoka ndiyo fiyo uri kumadzuku iyi hatisati taane chinhu zvatinenge tinacho mii
regaiti vatavadedza vagumbo vauye minister honorable minister muri kunzwa zviri kutaurwa nemuteereri ari kubvunza iye mubvunzo waanaye hamenoti mungamupindura here
zvakanaka ndinovanzwisisa ndozvandatoya kubviona kuvatsanangurira kuti vazive kuti mabasa ehurumende tinoita akasiyana havandinzwisise ipapo ndati basa rangu ini saminista weenergy nderekutaura navanogadzira mafuta kuhodha mafuta kwaanobva kuti avuye munyika hatihodhi nemari nokuti mari hatina tinotaura navo kuti veyai muzotitengesera ari padhuze nesu saka iroro basa ndakaita mafuta ava munyika vaya vanoita business rokutengesa mafuta vaakufanira kuchitenga mafuta iwayo zvino havakwanisi kumatenga nemari yatinoshandisa isu yamazimbabwe bond note vanogona kumashandisa neinonzi letter of credit kutaura mari inenge ichishandisa iri yamaus dollars iroro hasati richiro basa rangu ini basa rangu ndatotsvaga mafuta ava muchitoro ndahodha zvinhu zvava maokei chasara tizokuti imi baba chindai munotenga imomo saka rangu rinobva rapera saka vakandinzwisisa ipapo vanenge vanyatsonzwa kuti basa rangu rakamira sei saka zvandataura ndezvokuti ivo vanotomboziva kuchitaugwa navamangunja kuti iko ini ndinopa mari yakawanda zvakadari pasvondo yokutenga mafuta iyoyo mari yavari kupa namakuriro aiita kushandisa mafigas epetrol andabva kukutaurai kuti kuna naseptemba taishandisa akadii igonotaa kushandisa akadii iyoyo mari yavaitenga nayo pari zvino haichakwanisi kutenga uwandu hwamafuta ayaitenga kare achitikwanira saka zvava kuda kuti vachiwedzera mari ndo yandati mari iyoyo havana saka pangu papera baba vangu vokumuzarabani ngavapanzwise ipapo ini ndakatohodha mafuta kuna ndakakumbira vanotengesa mafuta kuti vaya muzomutengesera muri munyika medu ndinonzwisisa shona chaizvo ndiri mushona ndinotaura futi nendeveni ndinonzwisisa kuti iko uswa huripo huri mumuromo inofana havo ndinozvinzwisisa zvavari kutaura izvozvo but ini ndakatotora rangu basa rakafamba rasara nderokuwana mari yeforex iyoyo mari yeforex inongowanikwa kana nyika yedu ichigona kuita yatinoti production yokutengesa zvinhu panze kwenyika kuti tigowana mari yakawanda yokupinda muno saka mari yatiri kuwana kazhinji kacho isisi ndiyo inoshanda pagoridhe saka takati vanotengesa magoridhe tinovakudza zvikuru navanoti mafodya navanoita zvekotoni nokuti ivavo ndiyo mashoma yatinowana ndiyo yatinotenga nayo. Saka kuuya kwaino yapashoma napashoma zvatinotenga nemari yepanze zvakawandisa. Kana munhu ari muZimbabwe akanzisa ipapo anobva anzisa dambudziko romunyika yake.
Ameno mofu kuti magutsikana here nokuti pane vazhinji vada kutaura na minister tivapewo mukana.
Pane ndazimeda kushamisika zvigare kana gumbo yakutaura kuti handisi kuziva kuti fuel yacho iri kuiswa kupi. Zvazvinongoreva nokuti there is a fuel shortage munyika. Kana vasati vabhadhara zvinongoreva kuti fuel munyika hamuna. Saka kana vasati vabhadhara zvakureva kuti fuel inofanira kunge ichiwanika munyika.
Okay, aiwa tinokutenda imhofu muve nezuva rakanaka regai timbotora mumwe zvemuteereri. Pana mukoma Gabriel muripo here panhare? Hello.
Hello.
Ehe, mukoma Gabriel taurai tinzwe. Muri kupi?
Ndiri kufanana kusaka Africa.
Ehe, taurai tinzwe moti gaga nekuti pane vazhinji vada kutaura na minister.
Ya inini chino chanaka ndaida kukumbira ngudza mukuru vadzura mukumbo. Kuti sei kukwidza kwefuel uchinge zvinhu zvinoshamisira pasi rese yeti munyika dzese dzatinoda kugara nekufamba nekupinda madziri vanotoita chirongwa chote chekuziita makastomas dzavo. Yuvati ichakwira nechikonzero chokuti yuvaakwira patiri kuitenga ichizoita kunge zvipi muZimbabwe ndoanyika chete iri kushandisa fuel iri kudai kuita kupembedzwa nezvayo. Ende chimwe chinhu chechipiri chandiri kudaira kuti minista vedu vatikwatire nacho impakti kwake imwe vati vaminista vedu neuwandu hwavo nekuwanda kwavakaita vaaidzidzira kutanga chokwadi kumunhu yeZimbabwe nekuti izvi zvava kuita kunge zvivi tiri kubvurudzirana kuti ava ngana chingwa chichakwira icho chingwa chati chagara chichino munyika. Saka ndioni kuti zvinotibatsira chii kuti vatifuel iri kukwira iyo isimo munyika nokumbira kuvandipinduro ipapo.
Aiwa pakanaka hanzvadzi. Vagumbo manzwa yakandwa mudariro iyo namukoma Gabriel vari kuSouth Africa asi nhare dzava dzichanzwika, saka pindura yenyu toenderera mberi nechirongwa.
Mungatondibatsira nokuti inde handisinganzwi zvavari kutaura.
I think vanga vari kuti ivo vari kuda kuti imi semakurukota mutaure chokwadi uyezve kana pachizounge pachinzi pari kukwidzwa mitengo munofanira kunyatsotaura kuti mitengo iyi iri kukwidzwa nenyaya yei nemhaka yei sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Okay, ndinofunga kuti vanokwidza mutengo semakurukota ndakati ndakamirira vamwe vangu vanotaura. Ndosaka vamutulini vevakataura pachine nguva kuti kuzosvika musi wa 1 December tichawedzera pamari yamafuta. Nyaya iri kuti handeyekuti paakawedzerwa mafuta inonzi international price kana vachiteerera kwese kwavanenge vari ari kuti akakwidzwa. Saka akwidza azenge taura kuti nyika kana vari kuSouth Africa vakati muona achikwira vakaona achidzika ende vanofanira kutoti vazive kana kuti kuno musha kwatiri tatombomakwidza akanga ava kutengeswa petrol yanga ava kutengeswa $1.41 $1.42 izvozvi pati achitaura nemwe pana pa yanga yadzika nokuti mutengo wepanyika international price yanga yadzika wanga vapa yaiyava pa $1.35 payawedzerwa apa mbichana apa yaienda pa $1.40 kutaura tinongoramba ichingotendera ari panzvimbo imwe chete. Ende izvozvo zvinoitika ranguva yese pane inonzi FOB yokufamba kwepetrol nedizeri kubva kunyika kwainotangisa ndo zvinokonzera kuti pazuva rimwe nerimwe kuSouth Africa kana kungava kupi kana unoto unobvunza inoita seexchange rate inochinja zuva rimwe nerimwe nyaya yefuel haigari iri papa yakabatana. Asivo ndinoda kuti vazive kuti nokuda kwemari yedu isi yatinoshandisa Zimbabwe ino ndiyo imwe yedzimwe nyika inotengesa fuel yayo yakachipa kana muchikwanisa kuona kuti mari dzinenge dzakamira sei pamamiriro adzinenge papa kudzitengesa kwatinoita nokuti isisu hatisati tiri vanhu vanokwanisa kugamuchira petrol yacho munyika medu direct tinoiwana ichibva kune imwe nyika
Saka vaya vanoti gamuchirira petrol yacho vachizoifambisa sesi tinotora kubheira yamboshanda navo nokumwe kuMozambique vesa mumatengi tozotora mumatengi iwayo yofamba yosvika kumatengi ari kumakwa kunonzi kuferuka kwamutare yomuruka yoenda kumatengi anenge achiuya kumabhuku nemayo yandataura yaya saka yosvika yava kudhura ndinofunga izvozvo munhu wega ega unokwanisa kungoona hazvizofanani navanhu vanogamuchira petrol yavo paDurban vobva vatengesa kunhakwa kumuzulu Land, kana kuti South Africa isu tiri mukati menyika achabatwa nevanhu vakawanda vedzimwe nyika vangotiitiri basa mahara vanoticharja mari dzavo dzamadepo avo kuofloda kwavo zvakasiyana siyana saka vakaona ipapo vanobva vaona tine mhaka iyi zvakamira zvakadaro
aiwa mubatsenyu makadaro
thank you honorable Gumbo this is studio 7 in case you just tuned in And tonight we are talking about escalating fuel shortages as well as price increases of diesel and petrol due to take effect tomorrow. And our guests tonight are Energy Minister Honorable Joram Gumbo as well as Economic Analyst Masimba Kuchera. Mnumzana kuchera iyakwela intengo yamafutha kusasa kuza kuchoni ke lokhu kuzulwe eZimbabwe kumnotho weZimbabwe ovele ungamanga kuhle
right ngiyaphendula lokhu bengicela ukuthi ngiyenze ama points amabili owokuqala ngifuna ukuthi ngibonge uminister ngokuchasisa kwakhe kodwa ngicela ukuthi uminister abone futhi ukuthi ama-taxis esiwabhadala ku-fuel yethu yiwo amanye ayenza ukuthi i-fuel yethu iqonge mbijana umntema so engxenye aloba uminister akhangele ukuthi ama-taxis esilawo ku-fuel for this and that and that and that yiwo awenza ukuthi even sithole i-fuel si-landlocked kanje i-fuel yethu iyadura ngoba silama-taxis amaningi ku-fuel yethu kumbe ama-taxis angikhona akhuphukile kakhulu aloba uminister engenza ukuthi aqhathise abanye bakhe ukuthi singehlisa mbijana ama-taxis esiwabhadala ku-fuel esibuyisa elizweni so it is not only about the international price but it is also about the taxes that we also levy on the fuel that comes into our country and that has to be factored in number two na uminister esithi yena usilethile i-fuel ikhona emavuku ikhona emasasa I think it's also indaba ye-communication engayitho before ukuthi maybe the messaging around indaba ye-fuel ngoba minister may feel under attack so in a way he's trying to defend himself but I don't the government is a collective the government is a collective now because the government is a collective we also need to see the government working in unit. So now that Minister, your job ukuthi if you even emasasa is completed, we now need to take that to the next person who will communicate that message to the nation, so that people know what is on the ground. Wherever there is a vacuum in information, you will always have this problem. People start generating their own theories. People start generating their own fantasies around what is happening. So maybe my suggestion is that now that we know what the minister has come from Mozambique, he's coming, he'll go to Kuwait. These are the issues that the nation must know, maybe through the Minister of Information or through the government communication system, so that the minister does not know this alone in his department. The whole nation is also updated, and the whole nation is also aware, because they are the ones who are waiting in queue. Now, mpendulo umbuzo wakho ukuthi uchona, fuel is the primary cost driver for any other product that you have. You know ukuthi nxa ukuthi if you isikhwelile, even those abangasebenzisi fuel bayakhweza intengo yabo ngoba bayabesithi fuel is gone up. So there is also a trickle down and ripple effect to the rise in fuel price. And that rise, it may be artificial, it may be not the actual rise that is going to happen, but there is also that chanting by businesses in anticipation of a fuel increase. So all these things that we are then suggesting to the minister will help the public to make then a decision what we know in their lives. Because I want to where they was this is the current situation on the ground.
Siyabonga kutshera qhubeka ubambile singakathathi abalaleli babugumbo ngiphenduke kuwe khonapho uyatsho ukutshera ukuthi kusobala ukubana intengo yezinto zonke layo izakhwela emashopu asisoze sibone yini kusenzakala njengalokho esikubone kumaviki asanda kwedlula othola khona i2 liters yamafutha okupheka ithengiswa nge-$15 kumbe phezulu kasi soze sibone yini ama prices ekhwela ngendlela bulala abantu njalo uhulumende kukhona yini elingakwenza ngalokho alubana ute kwenzeka.
Okay, ngiyabonga. First and foremost, he is 100% correct. We are overtaxing our people in many respects, in many areas. Then secondly, hello, kona in?
Yes, kona, baba.
Yes. He's totally right. Our taxes at Manenka cool, and that is really a burden to our people. That is happening across the board. I totally agree with him. I can't argue about what it is right. I'm also an economist, and he's totally correct. So I don't need to add more to what he said. I totally agree with him. The second issue that I would want to say is that we normally make a statement every Tuesday after cabinet meeting to try and alert the people about the fuel situation in the country. So we try as much as we can. It's only that at times people miss listening to that news. But we do it every day, every Tuesday, to update people about the situation in the country and tell them exactly how much fuel you have got in the country, how many days it can last us, and so forth and so on. Then to the second question about the prices, ukuthi akusazi ku-affect ama-prizes ezitolo ku-transport nakulezinye izindawo. Yes, okukhona ikuthi khona, and what is there, ipo ndezokuthi shokwali kana fuel ikanzi yakwira zvinhu zvakawanda zvinokanganisika. Is a very important cost driver. It will affect industry, it will affect transport, it will affect everything. Every business will get affected. But what I want people to understand and they know is that as it is practically, although there is that announcement that tomorrow there is a change in fuel, because the fuel has gone down internationally again, we have the cost at the pump prices is not going to change much. I already have told you on Tuesday when I was making a report in cabinet, I was putting it at that diesel was at 132. But it's going to go at 135 as from tomorrow. And the petrol is going to go at 140. And if you look at the prices for last week, they are still the same prices that I'm talking about. But because internationally the price has gone down, so again, our pump prices have not been badly affected. But knowing our people in the business, they will take advantage of saying, petrol yakanzi yakwira saka maprice vanobva wedzeredza, which is most unfair. But if they were to go according to the pump price that is going to be effective from tomorrow, you will see that there is no change.
Regaiti mbotura vatereri mombo bata makadaro Honorable Minister Joram Gumbo vatina wopano Minister we Energy. Hello caller. Hello. Hello caller. Tinamkoma dekete. Mukoma nyekete muripo here panhare? Andizi ndofunga nhare dzavo pamwe vanenge regai tiende pane vamwezve. Hello.
Ndivashumba.
Vashumba muripo here?
Tiripo, makadiko.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi vashumba?
Ndiri kubhinga.
Nhasi tatsikwa nebhinga, kwakadiei kubhinga?
Bhinga kuri nani zvako?
Ehe. Aiwa muri kunzwa iri mugango, tipei pfungwa dzenyu.
Ya, ini ndinofisa kutanga ndotenda kuti vaGumbo vari kutaura vakadzikama. Zvinoita kuti tinzwise zvanotaura. Asi chandiri kuda kundinzwisise ndechekuti ko ivo vaGumbo varikuratidza kuti praizi yeshuwe inogara ichingokwira ichidzika ichingokwira ichidzika. Ivo havana here dzimwe nzira dzavanogona kuti paine ichikwira ichidzika nezva zvatinokwira nemasensi. Havana here dzimwe nzira dzavanogona kudzivirira kuti vanhu vasangoramba vachidirirwa nokuti apa vamwe vava vari mubhizinesi vanotengesa zvivewa vanobva vangotora advantage yesekutaura kwavo vongoti kiro yakwira kudzisa kuya vachadzisa painenge yadzisa. Ivo vanogona kukwidza chete kudzisa vasi kudzisa. Ivo havana here ine nzira yavanogona kuti vagadzire nayo kuitira kuti vadzivirirevo isu kuri kuno kunze kune vava vari kunekudo mari avanotengesa zvivewa. Ndomuzi wangu wokutanga. Muzi wangu wechipiri ndewekuti ifuel iyi sezvo ichizivikamwa kuti ndiyo inofambisa nyika ko ivo havaigoni here kuti vataure nevo vanopinza fuel nokuti vari kuti ivo vakapedza fuel vakaiunza iri pedzo namasasa iri kuti asi fuel iyaya inokutinesa kuti haipo nokuti haina kubhadharirwa ko zvinogo batsire kuti tiichengete isisingakwanisi kuishandisa. Havakwanisi here ivo saminista kuti kana yangopinda munyika ichibva yatongoshandiswa nokuti kana iri kumasasa iyo isiko kwainofanira kuwanisa zvangofana nokuti haipo. Ndomunzwa wangu wepisi.
Aiwa taunzwa mibvunzo yenyu. Regai tipe mukana kuna Honorable Minister, pinda yenyu mupindure mibvunzo yabva kubhinga uko.
Ndakutenda murambwi namashoko avataura vari kubhinga. Idambudziko remwoyo wangu, ndinobva vokumachonyonyo kwenyika, ndinobva Mberengwa kure, ndinowana fuel nesina vanhu varikokoko saMPs, zvinetsa zvinorwadza. Asi nyaya iripo ndeyokuti iko nyika rese pasi kwese vashumba. Pasi rese munditeeresese, whether kuEngland kana kuAmerica kana kupi, mutengo wefuel unotochinja zuva nerimwe nerimwe. Wakafanana nenonzi reti yemari yaikuti kana mukaona kana vaya vanotengesera namari vaya apa kunonzi nhasi reti yakamira apa, nhasi mari yakamira apa. Ndozvinoita vofuel yacho inotengesewa nereti yokuti nhasi yakadii kwainogadzirwa. Kwavanotengesana mabhaweli avo vanomuka vachiti nhasi fuel tinotengesa nemari yakati. Kana vatotaura izvozvo nokunoku tinenge tichitopima kunoku kuti iri mumatengi yakawanda zvakadii yototengeswa nomutengi uyoyo. Mukaenda Zambia, mukaenda Botswana, mukaenda kupi, hamuwani ichinzi fuel inotengeswa 80 cents yogara yakangodaro zuva rimwe nerimwe, masondo wese kana mwedzi wese. Inotochinja zuva nerimwe nerimwe. Saka izvozvo hatigoni kuzviichinja tega kana kuti ndibatsire kuti ndingazvichinja ndega saminista wenyu wokuno kumusha. Chechipiri chamataura baba vamurambwi ndechokuti icho kana fuel iri munyika zvinogotibatsire kuti tigoti tinayo. Ndinobvumidzana nemwi, asi tinenge tichida kuti titi baba ichocho chirongwa chatakaita icho ndechokuti titengere pedo. Ndiyo inonzi bhondi pachirungu, yokunzi iko chinhu chinouya under bhondi. Wedza mukaenda America kana kupi, pano unonzi achi motika renyu iri under bhondi kusvikira matanga mabhadhara, inenge ichinzi iri kwainenge yakagadzirwa. Saka ndozvinokonzera kuti izvo kana imi mazowana mari vashumba, munenge mava kutengera padhuze, hamuchatangi maodha chinhu chichibva Japani kana kuti chichibva kuDubai kwatinotoga petro yacho, inenge yatova padhuze. Kana ichinzi iri mubhondi zvinobvumidzwa kuti sezvamunenge muchiona inonzi international island kana kuti kana muri papa muri papa nemwe nzimbo monzimi pana pa inonzi no man's land kana muri pakati peZimbabwe neZambia mukamira pakati peRwizi munenge muchinzi a nyika yamava yamava neutral ndoza munenge makaita saka kana uchinzi bond yotara kuti zviri neutral chino ichocho chinenge chitorafanika muri kutochioda kunyika kwacho asi advantage yamunenge mava nayo mukubatsirika kwamunenge mava nako imwi ndekuti chino ichocho mava kuchitorera padhuze chiri munyika yenyu mumachinenge chakaiswa muwarehouse ndo inonzi bond saka ndoza zvinoreva kana tanga tichiita sezvamunotaura vashumba zvinotaura kuti nhasi kana tawana forex yedu ndo patinenge tava kutanga kuodha petro kubva kuDubai igotora mamwedzi wese ichifamba iri muchikepe kusvika yasvika kuBaira igotora mazuva matatu kupompewa kubva kuBaira kusvika yasvika muHarare zvinobva zvakuremerai saka takagadzira kuti aiwa imwe vanotengesa petro rurukuwo muri kuDubai chivuyai muigadzike munyika menyu satitori tinongoitora kana takubhadhara ifanika zvanga zvainenge yakaita iri kunyika kwenyu ndo tsanangudzo yandinga pa hameno kana ndichikwanisa kutsanangura zvinonzikwa
aiwa tinotenda vagumbo mombobata henyu makadaro regai titore mumwe mutereri zvakare tiri kunzwa kuti vanyekete vatachiedza kutaura navo vachiripo panhare hallo
ya hallo ndiri mevhala marvelous makadi
aiwa tiri wadi muri kupi uyezve munoitwani
ndinoitwa samuel nyekete ndiri kubhoera kwamurambinda
nhasi takatsikwa neane Zimbabwe tafara chose taurai tinzwi muri kunzwa iri mudariro nyaya yemafuta
ndiri kuinzwa zvangu achichekutanga ndafara zvikuru kunzwa kuti minista vanoziva kuti upenyu hwevanhu hwakatsikwa neshure zvino zvakadaro ndinofunga kuti challenji hombe yavasiri kutarisa ndeyekuti isu sevanhu tiri muupenyu hwao saizvozvo dambudziko ratinaro nderekuti fiwo iri kuuya munyika neforex isu tozotenga tichishandisa bhondi ipapo ndopapaine mukana mukuru wokuti vataurinasa nezimisa wekuti bhondi iri haingozi iri mumusha dairanga rabva tiwane mari inopindirana nemari iri kuhodhwa nayo nokuti bhizinesi redu harigoni kubhalanza tichihodha nemari totenga nematisha
aiwa tazvinzwa regai tivagumbo muri kunzwa zviri kuchema chema kola wedu uyu varikuvati muri kupi kola
vanoziva
kwamurambinda
vanoziva economics zvinamboti ndinobvumidzana navo asi nhamo yataita nenyaya yavari kutaura ndeyokuti vangandibatsira voti kana tichionesana ndinogona kutaura naivo vamutuli toisa kugovernment nyaya yechichimurisa vantu atengei namaus dollars nokuti petro tinoitenga namaus dollars dambudziko ratinoita baba vanyekete kuzvamuri kubhuhwera ikoko vanhu vese vamunavo kubhuhwera havakwanisi kuwana maus dollars kuti vatenge nawo ndo patinoita dambudziko rokutanga maticha edu ese anosevea amunoona anofundisa muzvikoro zvedu zvokubhuhwera kwese kwamunogara uku havakwanisi futi kutambira mari ineyana maus dollars vanotambirana mabhondi saka tikangodaro chete kuti ndozvatava kuti yava us dollar yakusika tozotora mabhondi maus dollars munyika manga musisina tisingachimawani saka takazotsigira mabhondi pamwe chete negoridhi ratanga tichichera ndo dambudziko ndiyo dilema ndinoona kwamunotaura makanangana nako ende ndinobvumidzana nemwi but ndinoda kuti mutinzise kwandinobva nekwandiri kuenda kuti tikadaro chete mangwana hapana anokwanisa kukwira kombi hapana anokwanisa kukwira bhazi kubva pabhoera pamunotaura pamurambinga payakuenda kubichinafu kuya hamusiki munenge musingachikwanisi nokuti munosenenge oda dhola ratinenge tisingawani ndo patine
dambudzikoratakutofamba nesoka because batinopita pegi pakuti $3 zvino hameno kuti ingaiwana sei zvakaoma kudai
ya ndinobvumidzana nemuvanyekete ndozvandataura kuti zvandi munoona maexchange rate atava kuitirana tega tega kumisha kwedu vamwe vanokutaura kuti kana pachifanisa vamwe vanotokuti dhora reamerica vorichi rakainzana ne$6 yedu yatinoshandisa yebhondi vamwe voti yakaita ne5 vamwe voti yakaita ne3 vamwe ne4 ipapo apa ndo panenge poda kuti ine hangu idzodzo economics kunyange ndichidziziva handizokwanisi kutaura basa risati riri pasi kwangu rinenge zvava kudawo vamutuli muve ini basa rangu vanyekete nderokuti ndatsvaga petro nedhiziri here kuti zvigare munyika
vamangunzwa navanya navamutulimwe vagotenga vatsvaga forex ndopandinoguma dai nyika ikandinzivisa kuti mabasa anosiyana sezvakaita kana mitezo iri pamuviri kune bapiro nderokubhururuka naro tsoka ndeyo kufamba nayo ini ndiri minister weenergy wokutsvaga energy yacho magesi nokutsvaga petrol zvivepo imo mugobhadhara zviripo kana moshaya kubhadhara
ndizvozvominista ndizvozvominista asi honaioka kuti kana pamba vanaya vavata nezara imi munoranedura mochita kuchete kwomusha mangwana munofunga kuti kana muridzi wedura akafuma achiti ndakabirwa mbavha ndiani
Vanyekete tinotenda ipapo regai tenderere mberi nechirongwa but thank you so much unyekete ke obekhuluma lapho baba kuchera siphenduke kuwe indaba yebond le iyahlupha uyabezwa bayakhuluma abantu into elokuhlakanipha yini phakathi ukuthi ilizwe liqhubeke lisebenzisa ibond lanxa nje sokusobala ukubana hayi kalisebenza abantu kabalifuni
ibond abantu kabalifuni leqiniso lelo kodwa kathesi asikabi lama-US dollar angenele ukuthi nxa singakhiphi ibond lamuhla ukuthi akufela bond kusasa abantu belawo ama-US dollar siyabe singelawo so kumele sidinge indlela yokuthi nxa uyeukuthi sizakhiphe ibond sibe le ndlela eyokuthi ingxenye inyanga ezintathu kumbe inyanga eziyisikhombisa kumbe eziyisithupha sizakhiphe ibond futhi sidinge ama-US dollar asikhumbuleni ukuthi indaba le eyebond ayiqalanga lamhla njalo indaba yethu eyokuthi asile ama-US dollar ayiqalanga lamhla isizathu esokuthi kungani singena ama-US dollar yokuthi sithenga okuningi uwedlula esikuthengisayo yiyo yiso isizathu esiyenza ukuthi singabi lama-US dollars kathesi we import more than we export so aloba uba kugumbo lathi sonke sihlale phansi sibone ukuthi singenzani ukuthi sibhooste ama-exports ethu ukuze sibe lama-US dollars amaningi okuyabe kwenele ukuthi sibe le mali yethu esingathi yi-Zimbabwean dollar indaba lezi ezi-US dollar imali yangkhona siyabe singelayo ukuthi sibe nayo i-US dollar engenela ukuthi abantu bonke bakwazi ukuthi bayisebenzise so indaba ekhona yokuthi nxa kuyikuthi sifune ukuthi sithi ibond asisalifuni kumele sibe le ndlela sibuleyo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga ezisithupha siyabe singelalo ibond selilithaya or something like that we can't just wake up tomorrow singela bond bese sithi abantu bonke kaba sisebenzisa ama-US dollars ngoba uyabe bayabe khona abalawo ama-US dollars nabane abangelawo ama-US dollars abaningi bethu siyabe singelawo ama-US dollars
Thank you there. Mr. Kuchera, it's 6 minutes before the top of the hour. That's before 9 o'clock as we wrap up our show. We have 2 callers. We'll take them quickly, then we'll go back to our guests.
Hello, caller Makadi.
Hello, Makadi.
Hey, what did you talk to our nanny? We are Jemuru Kupianjat.
I'm sorry, Gokwe.
Nasi tatsikwa neprovinzi. Kugokwe uko?
Chokwadi.
Aiwa, tinoku uchingamidza nemufaro. Taurai tinzwe muri kuinzwa iri mugango.
Ya, ndainzwisa zvikuru. Chokutanga ndinoda kukurumbidza minista uyo nekuti ari kutaura akazvininipisa pavanhu vari kutarisira kushupika zvikuru nenyaya dzekukwira kwedhiziri nepeturu. Mubvunzo wangu wekutanga kuna minista ndokuti chiri kutineta ndechekuti peturu dzakasiyana here matype ari kupinda muno nekuti unoona imwe sezitation ine purise yayo papeturu imwe purise pane imwe station kudaire zvinosiyana pakuuya kwazvo kana kuti mishini yacho inotendekwa here kuti isetiwe zvakasiyana
Ndomu funzo wenyu, ehe.
Tumpasu ipapu. Nyaya ilipo ndio kuti izo zise kuona kwa telekuita kuti uchifata ni mabazi kana kufata ni makoti. Tuchiti mutawa ni mamuri, mamuri, maharari, mamuri, mneva ni momo. Yanga yapa 75. Zite tutatiza kuti makoti achakwira, mabazi achakwira. Zichiriva suku. Ndiyo zichati kafuti na kumashu kukwira. Kutuwane mautuwa zaka kukwoko kwa ya kuna wota kwa harari. Saka fiuri ya kawezera. Wotu na masenzi ala kutawane mashu mani. Masenzi wae uka unani zaka wanda. Hili chichita atu ndicho kuti. Matekse aliku tekisiwa kuwa anu aliku Zimbabwe mulo. Kukuma tuu senzi nziri kuta uwa ziyani. Zaka wandisa. Zunu zikumisa pa maripa munu. Saka achikuwa ya tuwane majizoti. Zunu zantu kwa zikuta akichasu kwa nesi. Na chikumbiro kutuwane
Ehe, hey, Minister Gumbo, mwuu ya mungo tigagaga, tinumo mtere.
Kana kuti.
Ama kwa nisiwele, kuti alingane mari yaki, kuti anu.
Mwuku kwa kutu, ndanabota wala kwa msoro po, kudanika reka uti, ndireka ukura mbali chizokoro. Ndeni zimu, zavari kuta wala kuti masevi stesha nalo siyana, pane inonzi zera. Zera ndio inoisa kuti, ma yandata ura fluctuation yayo kusiyana yandati rating. Kana wari pa gokwe kunova ndiko ku province kwangu kana wari pa gokwe center motika inobva na mafuta ku Harare ichinda pa gokwe center inosika nawo kana ichinda toti kuchitekete kunzimbo yavanhu bva kwa gokwe kana kumusoro toenda ku kumberi kwe gokwe center kumusoro uko yoku north yai anenge achifambisa mafuta yavanenge achana saka range inenge akapiwa pakutengesa ndiyo kuti kana ikanzi petrol inoiswa inonzi maximum yozi inoperera pa 141 cents a liter zvotaura kuti unokwanisa kuitengesa pa 139 kana kuitengesa pa 1.40 kana pa $1.38 saka inenge iri range inenge yapiwa inenge iri maximum
saka
ndinokuita mustoro no ana discount mune dzimwe soro mera namatengero aunoita.
Thank you there, that's very clear. They even here in DC if your prices in DC
different.
Are different you go to Virginia, go to Maryland. Si tate umlaleli wethu ukugcina uSpanda. Kunjani mtawini?
Hayi yaphila baba.
Yeah, uyizwile indaba sithinta kuphi?
Yise Jombe.
Ejombe akona ina mafuta akona ngapho liyawathola
akula kasiwatholi
yeah bagiti imchovi yakwela kusasa la mabhasi
yeah kuyakwela kodwa vele uhlupho esilalo yikuthi igovernment yethu ilamanga kakhulu uminister singahluphana la low sasitshele lokhu lalokhuyana kodwa vele iproblem ukuthi amanga manengi kugovernment angeke siyitraste ngoba singakhangela kathi sibona bathi ibondi le US 1:1 akunjalo kumele bavume iqiniso ngaba sitela amanga sokumele bavume iqiniso ukwenzela ukuthi lizwe lihambele phambili singakhangela kuningi lapha baqamba khona amanga kuze DC kasiyilaleli kathi ngenxa yokuthi baqamba amanga into eziningi bavele baqamba amanga so la kathi sinabe sitela ngefiyo ukuthi khona siyakwazi ukuthi ngamanga kayikho
hayi siyabonga Spanda ungena kuhle.
All
right, thank you there. That's our last caller, and we are out of time. Mr. Aguchera, you have 30 seconds. Give us your last word.
No, I just want to say that I think it's important that the minister has talked to us, but it's a more broader issue that we need to talk to him about in terms of the economy, and also that his ministry controls the biggest cost drivers in terms of energy, be it fuel or electricity. So it's a very sensitive area, and it should be communicated to the public, understanding that sensitivity.
Thank you. The Honorable Minister, strictly 30 seconds, give us
less.
Your last word.
No, thank you very much. I'm really grateful to the time that you gave me to talk to the people. I will always be available, but I can only assure the nation that I don't lie.
From where
I am known, I will always say the truth. Let the truth be known by Zimbabweans because it's theirs. And when I say there is fuel in the country, I state that there is fuel in the country, but you can only access it after, you know, getting the forex. And that is a fact. You can prove me wrong. I can give you the figures. I can go
the fuel in Mabuka and Masasa, it is there, but you don't have the US dollar because the production is low.
Thank you very much, Honorable.
Exports and imports cannot balance.
Thank you very much.
Thank you very much for the opportunity.
And as they say, chokwadi achipezi ukama.
Aiwa, chokwadi vava vati farisira zvakanaka chaizvo manzwa apo minister vachitaura kuti ivo vanomira pachokwadi uye vari kuti fuel iriko, mafuta ariko kumasasa asi chisipo imari yekunze. Saka tinotenda zvakare vamasimba kuchera nevese vapinda muchirongwa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Muve neweekend yakanaka.
And I'm Tungamili Nkoma. Let's make another day. Next week, Monday, on Live Talk. Good night, Zimbabwe.